Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 29 Mbudzi 2023. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinosvitsa kuparamende zvichemo zvevagari vemuHarare. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vajobsikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe nhasi vachapinda mumusangano wevechidiki pasi pose kukurudzira zveutano hwavo nemagariro akanaka evechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association Kiara nezuro dzakamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu paparliamentary portfolio committee on local government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika pamwe nenyaya yokupararira kwechirwere chekorera muguta. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muKiara vaRuben Akili.
Sande tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja paramende pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa yakaendeswa nevagari vekuBlenview musi wa18 October 2023 uyezve neimwe futi tsamba yenyuto yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yenyuto yekutanga kana kuti petition yekutanga, tingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGenview ndivo vakanyora tsamba yenyuto iyi vari komiti yekra vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano muDzimba, uyezve nyaya yekudhuruka kwepombi dzesiweji dzemuDzimba dzisingagadzirwe tingati ndodzimwe nyaya dzange dziri muhuruko dzatange tichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuru yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Tikatobvaindikao tine tsamba dzenyuto zvakare kuna meya kunopeda kuna town clerk tichio tinokurukura nyaya idzidziyo dzinogadziriswa. Tingati patakaparticipata pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi, tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tiriku resva panyaya yekupa mabasa kana kuti vantu vakopedza dzidivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikatabatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Uyezve ndo sipiriti imwe cheteyo pangechibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatira pamwe vagari nematayas of government kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itarisiro yedu yekuti nyaya yemvura ini ndo chinhu chatibatanidza.
Munengu were ya mapiwa ne paramende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa.
Ndati vadare veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vano kuitira nezvimwe chikonzero chekuti vataura ivo kuti vachadana mamwe matingati pachinzvimbo madepartments kana kuti even kanzuri yacho kuti iye kuzopatsana nkudzo dzakakwana uye zvichipedzwa zvinoitwa. Saka vataura ivo vakatendi nguva nenguva ingati vachando vanoti ingenja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziriswa.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukiyara vaRuben Akili vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare High Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Dare ramajistrate rainge ravabata nemhosva richiti vaikanganisa kuferefetwa kwenyaya yokupondwa kwaMo Blessing Ali, vaSikala igweta remhuri yamuzvare Ali. Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo kuti tunze zvizhinji.
Tanga tiri mudare guru reHigh Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa na majistrate muzvare marehwana zvogofa zvekubata vaSikala nemhosva yeobstruction chine course of justice aiwa sizvo, vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vaSikala havana mhosva.
Nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yaMo Blessing Ali pamusha pake kuna tine chitovhiza vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vachene muwawaurawa nezanupf. Zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokuronda uyo anonzi Pius Jambanga achinzi anga aponda Mo Blessing Ali, inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainzi vamubatwa, asi sezvandataura zviya Dare High Court raramba kuti aiya kuti kuita hamuna kunge mapurisa omuboko nokuti vaSikala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino?
Hapana zvavati vataura, asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika paina ifana kusvika payasvika apa haifanira kungosvika ikoko, nekuti chokutanga chakati kwakanganiswa kutoisa vaSikala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisa iko zvino vange kutova nemwedzi nemutanhatu gore nemwedzi mutanhatu vari mubatwa, vobva vawanikwa vasina kana mhosva yavainazvo. Asi izvo zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi ndinoona pari zvino chakanyarara, asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzi ivo vaise mafacts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenura vaSikala, vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara. Tichagara pasi navaSikala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa mapfambiro anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi. Vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatore, asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho, nokuti hasati vatiudza vaSikala paizvi. Sokuti ivo ndivo munhu anga ari mubatwa ende ndiye client, vane kodzero dzokutiudza kuti vanoda kuti zvenyaya yavo ifambiswe zvii.
Vamwe vateereri vedu vangada kuziva vaNkomo kuti zvinoreva here kuti vaSikala vakuburitswa mujeri?
vaSikala havasi kunge vachiburitswa mujeri, nekuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso vachitongwa vachibva vari kunze, iri pana majistrate muzvare Miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remajistrate court kubva musi wa11 12 na13. Tinovimba musi uyu, tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi. Kana muzvare Miti majistrate vakatenderana nesu, zvinoreva kuti vakurwa vaSikala.
Avo vanga vari gweta ravaJob Sikala vaHarrison Nkomo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yezanupf yezvekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira kuti tunze maonero ebato ravo.
SezanuPF tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro emagadzira nemagwaro anotaura kuti matare kushanda nenzira ipi. Kana matare asingapa mutongo, zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo, vane mvumo yekuti apiwe. Hapana pane dare panonyukwa sare kuti ZANU-PF. ZANU-PF inototorwawo, matare iwawo inototongwawo. Saka tizoti isusuwo tiri vatongi vekumatare ikoko, tinogozokuvota kumatongi asei. Vanhu ngavasade kuti vaise politics anhau dzemhosva. Nyaya iri mudhoto asikana vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo, ngatitarisei mutemo mutemo, ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo. Ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo, mitongo yavari kupiwa haienderani here, ndozvatinotarisa. Isu seZANU-PF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwaSikala. Isu tatinongosungirwa nezvekuti ngatimuyekedzei matare edu. Matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wetishanzi chakati. Tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu.
Tingati isusu majaji kana kuti vana majistrate vari kuita basa ravo vakasununguka pasina zvekutsinidzirwa kana kuudzwa zvokuita nebato reZANU-PF kana kuti nehurumende.
Hongu, ndiwo maonero edu kuti isu mamajistrate nevanhu vose vanoshanda matare vanongoita basa ravo vasina kusungikira, vasina nevatuma, vasina nevambunyikidza, vachikubvura magwaro avo, vachiona mhosva dziripo, vachiona mafambisiko adzinofanirwa kuita. Mitemo yatinoshandisa munyika muno hatisisi takaitanga, hatisisi takaigadzira. Mitemo yatinoshandisa munyika muno irometa yaane makore namakore.
Mukuru muhofisi yeZANU-PF yezvokubudiswa kwemashoko vafara marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe anotarisirwa kupinda mumusangano mukuru wevechidiki pasi pose uyo uchakurukura zvichemo zvevechidiki maererano nezveutano nemagariro akanaka evechidiki pasi pose. Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora nevamiriri vemasangano akaita seMyAge Zimbabwe, UNESCO, UN Population Fund, UNICEF, UNAIDS, World Health Organization, Plan International nevamwe vanotarisirwa kuva mumusangano uyu uchaitwa paCrown Plaza Phnom Tapa Hotel Harare. Tabata mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku kuti tunze zvizhinji.
Isu vose Platform for Youth and Community Development tiriwo pamwe nevamwe vese muZimbabwe muno, chirongwa chiri kuitika pasi rose, vari kupembererawo zuva iri richange richifambira mberi musi wechitatu kuHarare paCrown Plaza musi wa29 November. Apo vechidiki vazhinji vari kukokerwa vatinoti maadolescents vanenge vachiuya kuti vasanganiwo nevamwe muno muZimbabwe tichiita hurukuro inosangana zvinhu ndezvipi zviri kusangana kunyanya nevechidiki vatinoti maadolescents vavo. Zvingavabatsiridza kuti vaone ramangwana ravo rakajeka, kuti vafekiwe ramangwana rakajeka. Chirongwa chiri kutageta zvingati 1.8 billion mupasi rose. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kupemberera zuva iri nekuti zvinooneka zvakakoshawo mukurarama kwatinoita semuZimbabwe, kuti tinofanira kunge tiriwo vanobatsiridzana. Vechidiki vari muZimbabwe, vechidiki vari muAfrica vane zvakawanda zvavari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential. Takanyanya kutarisa munyaya dzeutano, ndo patakanyanya kutarisa ikoko. Saka muchaona kuti programu iyi ichange iinewo muminista wehealth and child care vaDouglas Mombeshora kunge vachibatsira kuita mukuru anoremekedzwa pachirongwa ichi.
Chakakonzera musangano wakadai pane vechidiki chii?
Zviri kuita zvekuti pasi rose zviri kuoneka mutsvakurudzo dzakawanda wanda dziri kuita, zviri kuoneka kuti vechidiki vazhinji vave kurasikirwa nekuchengetedza atingati yavasina maskills, atinoti masoft skills and mahard skills ekuchengetedza ravo ramangwana. Zvinhu zvavava kunyanya kuswera vachiita zvinhu zvinenge zvirimo zviri tikauti yamakombiuta nezvakadaro, asi nokuona zvinhu zvacho iri kuvatadzisa kuita achieve their full potential, nekuti mukurarama kweupenyu hwavo umu mune zvinhu zvakawanda wanda zvinovaraidza zvatingati muchirungu disinformation, yekuti vanenge vakuvaraidzika havachakwanisi nyatsoita izvo zvinoita kuti nyika iyenderere mberi nekugara pane matambudziko akawanda avakava kusangana nawo akafanana kuti kakasangana nedrugs and substance abuse dzinosanganisawo mental health nyaya dzezveutano muri muno mupenya mana Africa muno tinoona kuti vazhinji vanenge vachiroora nekuroovari vechiva vari vadikidiki zvokanganisawo zvakavo saka ndo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakawanda ari vatasa kuzoita atingati full potential tichiona kuti iro nyika yedu pasi rose vakanyanya kuwanda pademography yedu yepopulation vakawandira kunevechidiki saka izvi ndo zvanyanya kuti ava ngati kusangana izvokuti vechidiki vacho vachitaura ne mazwi avo nekuti pane research yanga ichiri kungoitwa yekuti vechidiki vataure vega nekuti maprograms mazhinji anga achiitwa anenge ari ekuti vamwewo vasiri mucategori iyo yemaadresi ndo vanenge vachitaura vachiinfluenza atingati programu saka akakubata vechidiki vacho vachiitwa sezvavo ivo vataure vega nemazwi avo asi vaya vanenge vachiuya vatingati maadvocates kana kuti stakeholders anenge achimbofacilitata kuti vechidiki ava vataure zvinovanetsa zvavanoda shuwiro dzavo vachipiwa rutsigiro support for them kuti vakwanise kuita achieve that potential saka ndingati ndo zvinhu zvanyanya kuti musangano uyu ungochienderera mberi is a global campaign inotageta 1.8 billion adolescents.
Vamadhugu, chimwe chinakwa chatinoona pakuungana uku Young People for Change campaign, pane zvamakanangana nazvo here segungano kuti munoda kuti zvishandurwe, zvipindudzwe, zvichinjwe? Ndezvipi zvimwe zvamunotarisira kuti mungakurudzira kuti zvichinjwe?
Zvakati wandei ndezvekutiwo tinoona kuti mabazi mazhinji vechidiki havasi kunyatsopinda vanozouya ino maita kunge vaita zvekupuwa amnesty kuzi vatakwana apo saka ndekutiwo mayoung people including these adolescents vakwanise kunge vaine hwaro kuti vakwanise kunge vakupindawo mune nyaya dzematongerwo enyika yatingati kuita involved in the governance nedemocratic processes dzenyika uyewo kuti vechidiki havakwanisi kunge vachirama vaine hutano hwakakwana like tirikuona kuti munyaya dzezveutano mune zvakawanda zviri kukanganisa vechidiki nekuti vamwe vacho vakufa vari vadiki vasina kunge vasvika saka nyaya ingoripo ndeyekuti vana vechidiki havakwanisi kunge vaine mukana wekuti zvinyatsozivikanwa kuti zvinodiwa nevechidiki ndezvipi zvisiri zvokuvafungidzira what do young people want so the meeting yedu iri kungoda kupa stamp of authority kuti vechidiki vari kuda izvi vachizvitaura vega vasiri kupihwa nevamwe asi zvikuru ndezvekuti vakwanise kunge vachikwana pauya maissues atinoti aya kuzoti pasuka mainstreaming maissues ayoung people in addition to maquota system kuti vachikwanisa kunge pakuti kana takudhila nenyaya dzevechidiki vechidiki ava ndo vanenge vari pakati pezvinhu zvavo zvavanenge vachida uye vasingafungidzirwi kuzi vanodei so ndo zvinhu zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa kuti musangano pahuro dzinenge zvichiitwa zvimwe hasati tataonazvo tiri kutarisira kuti patinenge tichiita musangano vechidiki vachikurukura tinenge takuzowana feedback inoenderana neivo vacho vatinenge vataura vega kunyange tiine zvimwewo zvatiri kutarisira tingati maobjectives emusangano nekuti vechidiki vavo vataure vega asina ari kuvataurira vakwanise kunge vachiparticipata equally
avo vange vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClaris Madhuku vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinofara chaizvo nebasa ramunoita, asi hatine chigununu, tine kugununa nekuti mafunziro emunoite vanhu veZANUPF nemafunziro emunoite VCC hapana kunyatsekujeka, hapana kunyatsekujeka sepaya pamunobvunza muchinzwa vanhu veZANUPF vechiti isusu hatisisu tiri kuuraya vanhu veCC. Vanhu veCC vanozviabdukta vega, vanozviuraya vega kuitire vekunze. Zvino munodiko kusunga vanenge vanyepera vacho? Munoti mukazviona uye vakanyepa zvekuti chitunha, vanotore zvitunha kumochari, kune kusina magadhi here? anogadha kokana vakavaona vachitora vakadi kusunga vanhu vanobe zvitunha kune zvitunha here zviri kushayikwa kana kune zvitunha zviri kushayikwa nyaya dzacho dzakaitirwepi ndo zvamunofane kuvhunza
makadi makadi pastudio FN ini ndinodawo kutaura nenyaya iri kuitwa neZANU-PF ZANU-PF zvairi kuita zvekuuraya vanhu tiri kuzviona and ivo vatungamiriri veZANU-PF vanenge vachitaura kuti TCC iri kuurayana pachacho vari kuurayana pachavo vari kurwana pachavo kunyange zvikanzi TCC vari kuurayana pachavo ivo sevatungamiriri vari kutungamirira nyika havatarisi vanhu vachiurayiwa wai vasiri kutora action saka vanofungidzira kuti isusu tiri madofu ekuti totadza kuona kuti ivo ndo vari kuuraya vanhu toda kuvaudza kuti zvavari kuita zvese izvo hakuna kwazviri kusvika
mamutulimu vemamukase mamukase pastudio 7 ndokumbira kumuti udzirewo vamutulimu wekuti mabhondi avari kuda kuisa bhajeti yenyika iyo haachashandi unogogwe chaiko chaiko vanhu havachatombodi kana 100 bhondi yacho havachatomboidi havachatomboidi kana kuibata kana bhikozi vari kutaura kuti mangwana inopfuma yakapera vhali inopfuma yakapera simba tozoita sei atiudzirei vamutulimu vavo kuti ngavaise bhajeti yenyika maus dollars vakapiwa maideas kare nevakomana vetriplec yavo vana vatendai biti nana vachamisa avo kuti hayo hazvishande chinhu havashandi ngavadzosere chimuti kuvarinzi vacho kwavakaba maelection ngavamadzosere vaannounce maelections echokwadi kuti zvinhu zvifambe munyika vanhu vari kutambura segore rino hakuna mvura vanhu vari kutambura izvozvi haasi kunogoko kusina maminerals vanhu vari kutambura zvisingaiti
haitire kuchema chema ngavabudise jobhuskara nemhosva iyi ngavabudise sikala tiri kuchema negamba redu ringoritamba ichinetegwa zvinhu zvisina matoto ataurirei kuti more blessing ali ngaasungwe munhu asungaakauraya more blessing ali osungirwa nyaya idzodzo haya tokumbira apo mutiudzire vamunangagwa kuti vasadaro vachabva kugwaza pachigaro neuyu ari kurikola vanhu uyu ari kurikola vanhu womublood hapana zvaanoita achirikola vanhu achirikola vanhu munhu wezanupf tatenda angu musvitse shoko rangu irwana munangagwa chamisa varamba vakatsika ipapo pavakatsika
apo pastudio 7 mamuka sei vana mukoma tanonoka hwande mamuka sei vana mukoma blessing zulu zvese zviri kuitika muzimbabwe its just because of ZANU-PF yonyengerera vanhu yobirira vanhu mavhoti vamwevo vavhotera vapedza izvozvo votanga futi kudzvinyirira kodzero dzevanhu nekuti mukatarisa chirwere chiri kuitika muzimbabwe checholera ichi chiri kuratidza kuti nyika haina keya neupenyu hwevanhu dai kwakuri kuti ZANU-PF ine keya neupenyu cholera hachisi chirwere chingabva chaita outbreak zvakadaro mumatowns even kumaruzevha hakungaiti chirwere checholera iwaterborne disease iyo inofanira kurapika zviri easy munyika ine vanhu vane keya nevanhu neupenyu ngavasadaro ZANU-PF ngaisadaro yotirova financially yotirova futi nezvirwere ko basa ravo ravari kuita saka pari zvino nderei ngaisadaro ZANU-PF ngavave nemwoyo wekuvanhu wekuratidza kuti vanhu vane mwoyo tarisai vachangopinda papawa pobva paita maoutbreak akaita seiwayaya havasingakwanisi futi kukunda ya ndini blessing sauta south africa pano paemelo
makadi pastudio 7 nditai kuudzai mhuri yezimbabwe kuti wana Douglas Monzora vanana mudzuri ava mama assets yezano aya vese vana mudzuri vese handiti wakataka kupusha vachitumira vanhu kuti vadzokere vaende vanhu vakatumira iko zvino izvi vatumira vanhu maonaka kuti vakuchienda kumba kwavo vana Monzora ndo vainzi vanhu vepoland vainzi kwaishamisa ngaaende kupoland ngaaende moda kutanyika kutora nyika kuita yenyu kuita zvekutamba nazve munoona vanhu vezimbabwe ngavakapusa maningi nai amezo zvima ZANU-PF sapota zvakapusa isi hatina kupusa isi takavhurika kudhara takazviona kudhara kuti ZANU-PF its a propaganda system yavanoshandisa nyeba kuti maindependent party
mamuka sei vahwande mamuka sei vamusepastudio 7 ini chiri kundinetsa vahwande ndechekuti ko pati yetriplec sei ichiita maloopholes ekusvika pakuda kunotorerwa pati yakanga tiri kurangarira kuti ine mdc alliance Douglas Monzora akasvika pakunotora part nema assets ese. Now triple C Chabango is wreaking havoc zvokuda kutosvika pakunotora part. Sei ichisvika pakunodaro, of course tinoziva kuti avawirirani namakotsi, asi vanofanira kugadzirawo kuti pati isasvika pakunotorwa, because zvinodisappointa vanhu. Hongu tinga blame imwe pati rimwe divi, but istrategy kakozi ihondo. Asi katiri kuti isisu vasasvika pakuda kunotorerwa chii, pati ngavagadzire vaconstitution, vogadzira zvese zvinodiwa kuti pati inge ichienderera mberi. Ndatenda, ndinonzi gweru gweru zviri makara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai eSudan vanobva kwakasiyana-siyana munyika iyi vakaungana muguta reNairobi, Kenya, kuti vakurukure pamusoro pekupisa kwehondo munyika yavo yeSudan, iyo yave nemwedzi minomwe ichirwiwa. Madzimai awa vanoti mazuva avo havachanzwikwi, naizvozvo vanoda kuti vabetsere mukupedza hondo iyi. Nyanzvi dziri kuedza kundonura vanhu vanoshanda mumugodhi nezuro chipiri vakakwanisa kusvika mukatikati nemugodhi uyu vakatanga kubudisa vamwe vevashandi ava vanoita 40 nemumwe vakavharirwa pasi pasi pemugodhi kwemazuva 10 mudunhu reHimalaya. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva muRussia rinonzi rakawedzera mazuva ekugara mujeri kwemutori wenhau wekuAmerica Gershkovich, uyo anonyorera bepanhau reWall Street Journal. Gershkovich vakasungwa muna March gore rino apinda muRussia nezvebasa. Bepanhau reWall Street Journal naGershkovich vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vajob scholar havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC.